manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri chivabvu 5/2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu munogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nengo ina dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe hadzikodzeri kuramba dziri muparamende.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata economy ende taitarisirawo kuti mamajors aniswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo nekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate.
Vanotengesera migwagwa voshushikana nedanho ratorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Nyanzvi dzoziya zvinorewa kuvhurwa kwemakambani panguva iyo nyika isina zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vadarika mamirioni matatu nemazana matanhatu ezviuru uye vanhu vafa vadarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru. Paramende nhasi yadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mushure mekunge yanyorerwa tsamba neMDC inotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe ichizivisa dare iri kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa nhasi mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands, vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura, ichivaudza kuti vaWende, vaMutsiami, pamwe naMuzvare Khumalo, vakange vasamirire zvido zveMDC. CT nekuda kwaizvozvo vati kubvira nhasi vatatu ava havasisiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi.
Will be taken to inform this His Excellency the President of the Republic.
Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDC TSEI.
Ndatoshamisika ini because takapinda musarudzo tiremDC Alliance and nakupinda ndiveMDC saka ndashamisika but I am not shocked the regime will do whatever they want. state. It looks like they want a one-party state, and they'll get it.
Vahwende, vanowewo munyori mukuru MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo, Advocate Nelson Chamisa.
Takumbonoudza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa, sezvo munozvavanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that, vachazokonsulta maleaders asipo veNational Standing Committee, and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazobudisa statement yepati.
Mumiriri weHarare East National Assembly zvakare vari mumwe vatevedzerwa vachamisa vatendai biti vaudze Studio 7 kuti vashamisika nezvaitika vakati zviri pachena kuti bato reMDCT ringadzinge sei nhengo dzisiri dzaro muparamende.
So MDCT haigone kuti idzinge vanhu vasiri mualliance, and MDCT itoriko itungamirwa naTokozani Kupe inotoonema nhengo dziri muparamende imomo. So zvinhu zvinotyakamadza pazvinhu zvinotirakidza kuti ZANU-PF ida kupa musangano weMDC Alliance kunotungamirwa nababa vachamisa. Saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena. Yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndo zvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU-PF vaakushandisa matare kuti vaite shaisano.
Asi murairidzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvaitika nhasi hazvinei nemamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kuzvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa naMuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivi ravachamisa. Asamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raMuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate, sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanotengesera zvinhu mumigwagwa vari kuchema-chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Vanhu ava vanoti vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa, nekudaro vanofanira kunge vachiriritira mhuri dzavo. Masangano anomirira vanhu ava anoti Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET neSurvival Vendors Union of Zimbabwe anoti hurumende yaifanirwawo kuona kuti vanozviitira mabasa emaoko ava vabvumidzwawo kudzokera kumabasa avo sezvo yakaita kubvumidza vemakambani kuti vavhure, asi vachiita kuti vashandi vavo vaongororwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemakambani madiki neepakati amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kana paine urongwa hwavari kuitira vanozvibatira mabasa emaoko ava. Makanzuru mazhinji emunyika ari mushishi kuparadza nzvimbo dzinosishandirwa nevanhu zvishandira ava, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo richiti mamwe emakanzuru aya akanga achikora mutemo nekuparadza nzvimbo idzi. Asi mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti vane kunyonyota uye kushamisika kuti sehurumende yakasvika padanho iri isinawo kutarisa vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari ivo vakabata upfumi hwenyika.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata economy, ende taitarisirawo kuti mamezures anoiswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo kuti informal economy ikwanise kunge ichioperate. ndo kurukura ramira vanhu vese, ndo kurukua nira vanhu mari yokuti vakwanise kutenga chikafu chokurarama mudzimba. Saka danho ratorwa nehurumende iri chero zvaro zvarakanaka pakuti tiri kuda kuderedza kupararira kwechirwere ichi, pati ngapawanikwe zvinoitwa kuti informal economy ikwanise kushandawo sezviri kuitawo industry necommerce, nokuti ndokuri kuraramira vanhu vese.
Tiri kuona kuti nyaya yehombe inogona kunge yaita kuti hurumende inonoke kubvumidza nhengo dzenyu kudzokera pamabasa adzo, inyaya yeutsanana nekuona kuti chirwere checoronavirus ichi hachiparadzirwe. Imi munozogona here kuchengetedza nzvimbo dzamunoshandira?
Isusu seboka revisit takazvipira kuti tibatsire mamembers edu anenge awana mukana wokushanda kuti ashande pakajeka, ashande ane zvikwanisiro zvokuti pasava nekuparadzira kwechirwere ichi. Saka hurumende dei ikatarisa danho irori rayatora, votipinzawo muzvirongwa zvavo, isusu tibatsirawo mainformal traders kuti ashande pakachena uye vane zvikwanisiro zvekuti vashande vasingaparadziri COVID.
Takanzwa hurumende ichiti ichabatsirawo vari kutambura kusanganisirawo nhengo dzenyu dzamaiti maendesa mazita kuti dzinge dzichiwana rubatsiro. Pane vatova vana here rubatsiro ruri kubva kuhurumende?
Mukoma Jonga, ndingareva nhema kana ndikati zvinhu zvakatimirira zvakanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakaparura ikashambadza nyaya yekuti vachabatsira vanhu vari muinformal economy kuti vawane raramo panguva yelockdown ino. Asi tava mudanho rechitatu relockdown, hapana kana sendi yatiyawana mamembers edu.
Avanga vari mukuru veVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaObey Mwari wangu, vanoti kunyanga hazvo hurumende iri kuita zvakawanda mukurerutsira zvinhu zvevanorarama nekuzviitira kuti vange vachidzivirira kupararira kwecoronavirus, hapana chinhu charerutswa sezvo vasiri kukwanisa kupinda mumigwagwa munove mavanogara nekushandira.
Hurumende hongu yauya ichirerutsa zvizhinji, asi kwatiri isusu vanongorarama nekutengesa hapana chinhu charerutswa, nekuti mumastriti imomo ndiwo matinokwanisa kugara tichitengesa, ndiwo mune vanhu vanenge vachitenga. Uyezve mukaona kuti nyika yedu hainana mabasa, mabasa ari kubva kune isiyo yekuti tizvifungire nekuzvishandisa. But manje kana hurumende yakacreata unemployment yakakura kudaro, asi pasina zvatiri kuwana tinongoona kunge tiri vanhu vanenge vangorasirirwa sezvo tichinge tichizvitengera tichitenga.
Mune matanho amuchatora here kuti hurumende ikwanise kunzwa kuchema kwenyu?
Kutora danho kana uri munhu ari kuzvitengeserera zvinenge zvichienderana nekuti muri kubvumidzira kutora matanho acho. Zvaunoziva ndechekuti Zimbabwe munhu angoziraramira nekuzvionera. Chatogona hapana nyaya yekuti kana tikada kuti tidzimwe sete tinosangana navo vachiita zvekuita tsvimbo mugodzi, tikada kuti tichitaura zvatinotaura hapana anotinzwisisa. Saka takakuona kunge vanhu mainformal traders vatiri kuita izvi havana mvere vafungane zvinhu. Takamboudzwa mazuva ano kuti kuchauya mari yakanzi ndiye kuzotibatsira semainformal traders, but panga pakuti panonga vanhu vari registered.
Tinoona kuti lockdown yawedzerwa zvakare nemasvondo maviri, zvichakanganisa zvakadii raramo yenyu?
Apa pakuwedzerwa kwemamwe masvondo maviri apa rufu kuvana vanotengesa, nekuti chekutanga ndechekuti kwatinohodha kwacho kwakavharwa. Chikumba kwacho hakuna chekubata. Mitero chero hurumende yakambotaura kuti musabhadhare, asi tinenge tichigara pambani vatisingabhadhari. Koiye munhu wacho anenge ainemba anenge achipo kuti gara iyewo anenge asingatenderi kuti vamwe vazhinji vacho vanotengesa futi. Saka ndokutaura even vakazoti mazuva vakaita sei akaita sei, asi zvinorwadza kune munhu ari kutengesa ari mustriti, nekuti mafees anenge akamirira, marendaus akamirira, magesi odhura, gasi ratinonge tichida kutenga racho radhura, hapana chinhu chakachipa muzimbabwe. Saka ndiri kuona kuti sezvo tichi vanhu vanotengesera hatina kwekuenda, nekuti mai vatsva musana mwana atsva mudumbu.
Avanga vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaObey Mwari wangu, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo yeZANU-PF inomirira Slovela muparlamende, vaMutokozisi Mpofu, vari kukurudzira kuti hurumende yeBritain ibvise zvirango zvayakatemera hurumende yeZimbabwe sinzire kucherechedza mabasa ari kuitwa navana chiremba pamwe navana mukoti vemuZimbabwe avari kufira kunyika iyi nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura neStudio 7 vari pacrossroads kuno kusilovela vampofu au vakafirwa nemukuwasha wamasvondo matatu adarika aiva mukoti kuUK vakulisani Nkala vanoti vakarwadziwa zvikuru nekufa kwakaita vankala kuburikidza nechirwere cheCOVID-19.
Zvakatishunguruza zvikuru kusvika kwemukuwasha wangu iye ngari kubasa achida kuedza kuti aprotekte upenyu hwangu patiye zvakazvombatawo so district takatotambudzika zvikuru.
Hanzvadzi yemufi muzvare Silungile Nkala vanotiwo hanzvadzi yavo aive munhu aida basa rake zvakanyanya uye akanga akapikira kubatsira vose vanorwara.
Tinorwadza kuti akashayika vari kuUK but zvinofadza nje kuti vakafa vachiedza kubatsira nyange vanga vari kuUK. Tinotenda kuti kwavanga vari vaingobatsira ivo vanhu vairwara, so tinofara kuti aiwa Nkwasha akafa ari kubasa rake, akafa ari soja rikuhondo. Pachinozongorwadza kuti akafari kure ende kusagona kunosvika ikoko kuti timuoneke ndizvo zvingarwadza. But aiwa mwoyo wedu inogadzikana kuti akafa ari achiita zvinhu zvakanaka.
Vampofu vanotiwo chero zvazvo rufu uri murayiro wamwari, hurumende yeBritain inofanira kubvisira hurumende yeZimbabwe zvirango senzira yekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zvichirapa zvizvarwa zveBritain kuEngland kwakare. Vampofu vanotiwo mhuri dzevakoti vakafira kuBritain idzi dzinofanirawo kuripwa nehurumende yeko.
No, iye zvino Britain inini maonero angu inofanira kuti nyatsozvitarisa izvozvo because ivo vanhu vekwetu ndo vakabatsira Britain, vakabatsira zvizvarano zveBritain. Zvimwe zvakatorikava zvakatorarama nebasa revanhu vetu. Asi iwo tirambe chingotiisira masanction isu tibatsira, I don't think it's really fair. Inofanira kuti nyatsozvitarisa. Ndofunga vaBoris president, prime minister vepo nayamborwaraka. Akaona munofuka maZimbabwe ndaito mubatsira kuti asave parikavhi. Ndofunga hai pavachagara vachazotarisa kuti vavise zvirongwa izvi zvemasanctions.
Hurumende yeZimbabwe inogara ichikurudzira nyika dzekumavirira dzinosanganisira America nemubatanidzo weEuropean Union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vevatungamiriri muhurumende yeZimbabwe vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe. Asi nyika dzekumavirira idzi dzinoti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti dzigokwanisa kubvisa zvirango izvi. Zvichakadai, rimwe gweta remuHarare vakudzaika dzere vati kuripwa kwemhuri idzi kunokwanisika chete kana vakoti nana chiremba vakafira kuUnited Kingdom ava vakanga vakanyorerana pasi zvakakwana nevashandirwe vavo kuUK ikoko.
Zvinokwanisa kuitika kana kuri kunzi avo vashanda vanga vaine contract inotaura izvozvo hurumende yeUK. Sekuti toziva kuti pamutemo panogona kunge paine workers compensation, mutemo wagara unenge uripo wekuti kana munhu achinge afa kuda kwenjodzi anenge asangana nayo pabasa anokwanisa mhuri yake inokwanisa kuzopuwa mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kuhurumende yeBritain nemuzinda wayo uri muHarare kuti matanho api achatorwa nehurumende yavaBoris Johnson panyaya yezvirango nekuripwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvayo mune zveutano kuUK izvi zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zviri pabasa. Asi hurumende yeBritain kuburikidza negurukota rezveutano vaMatt Hancock yakatozivisa svondo rapera kuti icharipa mhuri dzevafi vakarasikirwa neupenyu vari pabasa vachibatsira vanhu vainge vabatwa neCOVID-19 nemari inoita zviuru makumi matanhatu zvemapaunzi ekuBritain. Kusvika pari zvino pave nana chiremba nevakoti vemuZimbabwe makumi matatu nevana pamwe nevamwe gumi vanobatsira mukuchengetwa kwevarwere vakafa nechirwere cheCOVID-19 vari pabasa kuBritain kwakare. Ndakamirira Studio 7 kuSilovela, ndini Thomas Chiripasi.
Kutanga nemuvhuro hurumende yakati yadzikisa kubva padanho rechitatu kusvika padanho rechipiri kana kuti level 2 rekurwisa chirwere cheCOVID-19 chapa kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti upfumi hwenyika dzepasi rose hugwadame. Muchikamu ichi hurumende yakati mabhizimusi anechitsama atange kushanda. Asi izvi hazvisi kuitika nekuti panenge pasina kujeka kuti matanho anodiwa kuti vashandi vadzokere kumabasa angasadzikiswa sei. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yehurumende yekuda kupa vemabhizimisi mutoro wekuti vavheneke vega vashandi vavo chirwere checoronavirus vasati vatanga kushanda yapa kuti urongwa wekuti mamwe mabhizimisi avhure hutadze kunyatsofamba zvakanaka. Mukuru musangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kune mamwe makambani kana mbaramatonya airovi zvakadaro padano rekuti vabhadhare mari yekuti vashandi vavhenekwe coronavirus.
Rapid result testing is quite expensive. Kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Vanoita matest acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US $25 for the cheapest, and for those who are more expensive varuchaja US $100 for one test.
Tabvunza Dr. Murefu kuti zvinhu zvakamira sei kumakambani.
Yeah, aripo makambani avhura nokuti zvanga zvisina kunyatsojeka kuti chinotanga chikuvhura kana kuti kutesta. Kutesta kwacho akusati kwanyatsobuda pachena kuti vanhu vanotestwa kupi.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzinza vatenda kubepa naure Herald kuti kuvhenekwa kwecovid-19 kuri kudhura uye zvikwanisiro zvacho zvishoma. Mukuedza kumutsiridza nyaya dzezveupfumi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaombawo homwe yemari kuti ibatsire vemabhizimisi. Tabvunza muzvina bhizimisi uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzobina nezvehomwe iyi.
Hurumende yakatanga yapa gwaro. Gwaro ravari kuti Economic Recovery and Stimulus Package. Gwaro riri kupa donzo chinangwa neshungu yehurumende kuti vaise mari inokwana kuita $18 billion. Iri mari yavari kuti i9% gross domestic product. Mugwaro irori vapa zvipenga zvakati wande wande kumapazi eupfumi emuno muZimbabwe. Taona vaedza zvachose kuti vatarisewo kuti pane zvavaita kuti vemabhizimisi zvinge zvinotirerukei. Asi kana uchirangarira kuti 2% tax yakaiswa zvichinzi iruda kuti iende kunyaya dzeutano munyika munomu. Kwenguwa ino mabhizimisi ose anga akavhara kunze kweavo aya ainzi ndeye essential services. Saka tiri kutarisana nekuti mai watsva musana mwana atsva dumbu. Saka tichangoona kuti izvo sezvo hurumende yanga yatarisa kudai kuti makambani azviite, iyewo sehurumende yacho ichaita chinyi kuti makambani iwaya arerukirwe.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yakangoita afungira mumoyo rwendo rwembwa panyaya iyi.
Mabhazi acho anga asipakati kwanei kuti vashandi vaende kumabasa. Vashandi vakawanda vakazoita zvokutsvaga machira kuti vaite mamaski. Inyaya yekuti hapana kuita consultation pakaonanswa nyaya yelevel 2. Saka isisu tiri kutaurira vashandi kuti vambumira kuenda kumabasa nenyaya yekuti vato exposed padanger chaiyo panyaya yekufamba kusina zvinovadzivirira.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana nasi vaudzawo bepanhaure Herald kuti vave kuzobvumidza mamwe mabhazi makuru anosimbotakura vanhu panzendo refu kuti ambotakura vanhu mumadhorobha kana aine tsamba uye anofanirawo kugezwa nemushonga kaviri pazuva. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ini Blessing Zulu.
Vechidiki munyika vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira vanhu panguva yenyika yakavharwa senzira yekudzivirira kutekeshera kwecoronavirus. Mumwe avo vari kuita zvirongwa izvi ndimuzvare Samantha Murozoki, avo vari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Pari zvino chirongwa ichi chinopa chikafu vanhu vanodarika mazana masere pazuva. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Murozoki pamusoro pebasa ravari kuita.
Takambotanga ndauya kuno kuchungwiza. Ndivananzwa kuti vavakidzani vedu varikurara vasina kudya. Ndivanati ndikandivabikire nekuti ina ndingarara ndakaguta ndichiziva kuti munhu wandinoziva arikurara asina kudya. Saka ndokutanga kwatakatongoita. Zvokutanga kwauya vanhu 24 vakatodya zvakanaka. Mangwana vakauya vadouble. Namba yachona iri kukwira zvisingaite asi shungu dzacho dziri kuwedzerawo nadzo because every day tokuona kufara kunoita vanhu kana vaona chikafu.
Ungoshanda muri kuchitungwiza ikoko here?
Ndikushanda ndikuchitungwiza nekuti hazvisi zvinhu zvandakaronga kuti ndoda kuzotanga organization inobatsira vanhu.
Pane vanhu vamuri kudyidzana navo here pachirongwa ichi?
Pakutanga ndanga ndichiita ndega. Ndaishandisa mari yandandinayo kusvika yapera. Ndazotanga kuita butter trade kupa munhu kana bhutsu dzandinadzo ndipa bhagidhi rechibage togaisa tichidaro. Zvakazosvika pakupera zvinhu izvi. Ndobva ndaitorombo rakanaka kuti vanhu vaiona zvanhu zviri pamawhatsapp status vakatanga kuratidzwa vamwe vavo. Vanhu ndopavakazotanga kurespona vachindigroma chunks, vamwe ndigroma groceries.
Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vanhu vakaita sei?
Chiri kubatsira munhu wese ari pakunetsekana asi munongoziva panonzi pane rubatsiro panowanda vanhu saka tinenge takutora tichiti tinokoshesa vana vadiki pekutanga kutera vanenge vakaremara nevechikuru nevakadzi vanenge vakazvitakura tichidaro.
Vanogara munharaunda vari kuda kuzivawo kuti inga pane musikana anokwanisa kutibatsirawo vanokwanisa kubata isei.
Ndinongokurudzira kuti kana munhu ane dambudziko ari kundinzwa izvezvi andikwanisa kuti haasi kukwanisa kuti ape vana chikafu kana kuti iye adye achikwanisa zvake kusvika pamba patiri pa 20926 unit A kuseke ngauye akasununguka. Vanenge vachida kutibatsira vanokwanisa kuti yigira magrocery kana kutumira magrocery kune nzira dzakasiyana. Vari overseas vanongobhadhara mari sitotumidzira zvinhu zvatiri kuda kushandisa. Kana varida kutiisira mari namba dzangu +263 78 670 1002.
Ava vanga vari muzvare Samantha Murozoki, mumwe wevechidiki ari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Vanga vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasi manheru na8pm. Nasi muchirongwa tirikurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekubatsira vanhu munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown chakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa chedu semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapo kuti tishande tiri kuumba. Asi zvisinei, muri yeZimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panepfenyuro yeStudio 7 nasi manheru na8pm.
The Connection na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muzimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe hadzikodzeri kuramba dziri muparamende. Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho rakatorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
kuizika disenda baku VOA.